Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechina, mbudzi 28/2019. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Chirongwa ichi semazuva ese chiri kubuda live izvozvi paFacebook page yedu yeVOA Shona. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Vashandi vemumabhanga vari kurambidzwa kuratidzira vokwira kumatare edzimhosva. Mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa vanoti vane mapurazi akawanda vachatorerwa. Asi mutauriri webato rinopikisa reMDC vaDaniel Molokela vanoti muromo hauzarirwe nerwizi. Tichanzwa zvinobva kwamuri vateereri veStudio 7. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vashandi vekumabhanga vari pasi pesangano revashandi reZimbabwe Bank Workers Union ZIBAU vanonzi vari kuronga kupinda mumigwagwa vachiratidzira nhasi vachinyuta nemitemo yekuvandudza upfumi yavanoti yakadzikwa negurukota rezvemari muzvinafundo Mutuvi Nqube. Asi mapurisa anonzi haana kubvumira kufora uku. Izvo zvinonzi zvakaita kuti sangano iri rimhanye kudare repamusoro reHigh Court richida kuti dare iri rimise mapurisa kupindira muurongwa hwokufora uhu. Mutungamiri wesangano reZibau vaPeter Mutasa vakaudza Studio 7 nezuro kuti magweta avo aimhanya mhanya kuedza kutsvaga mutongi anganzwa nyaya yavo, asi vaiita sevaichadza kubudirira. VaMutasa vati vaingovotarisira kuti nyaya yavo inzwike mudare mangwanani anhasi kuitira kuti vashandi vakwanise kuenderera mberi neuronga hwavo uhu. Studio 7 yakakundikana kunzwa dii remapurisa panyaya iyi sezvo mutauriri wemapurisa Assistant Paul Nyati vange vasingadaire nharembozha yavo. Jonga Kandemiri weStudio 7 aita hurukuro navaMutasa.
Urongwa hwekuratidzira kwavashandi vemabhanga vari kuchema nekuda kwenzara nekuoma kwaita upenyu nokushayikwa kwemana chiremba muzvipatara zvinhu zvacho hazvina kumira zvakanaka munyika yese. Saka vashandi vekubhengi vatsimbirirwa chaizvo, upenyu hausi kufamba zvakanaka, mabhengi haasi kubhadhara. Saka vari kunyunyuta vachiti vanofanira kuti vamboungane pamahofisi aminista wefinance vaMutuvi Nqube vachiratidzira kuti mapolicies ari kubva kuMinistry of Finance nekuhurumende auraya vashandi kunyanya-nyanya sectori instrument 142 yakaunza iyo kuti vashandi vatambire mari yemuno asi mapraize ezvinhu achipegwa nemari yekunze. Saka urongwa ihwo huri kuenderera mberi, tiri kutoronga izvozvi kuti vashandi vanenge vachimira ipapo. Asi mapurisa anyora tsamba isina kunyatsa kujeka, isi kunzwisisika, asi vachingoratidza kuti havasi kuda kuti vanhu vaungane, vachitaura zvekabisira kuti vanhu vakaungana vanoda kuzorova vanhu. Saka taenda kudare guru reHigh Court, lawyer redu rafaila agent application rekuti papuwe inonzi interdict, gwaro rinoita kuti mapurisa audzwe nedare kuti hamufaniri kupindira panyaya yekuratidzira kwevashandi vekumabhengi.
Saka munotarisira kuti interdict iyo inobuda rini?
Tikutotarisira kuti pamwe ingabuda manheru ano kana dare rikagara manheru ano, tikakona inobuda mangwana kusemusena, asi takaritarisira manheru ano kuti ribude nekuti taita agent chamber application. Kana rikabuda iroro zvinoreva kuti tinenge tine mutemo uri kutaridza mapurisa kuti vanofanira kuita basa ravo ivo ravanoita istechita kuratidzira kwedu, ivo vachingotichengeta asi vasingapindire kuzoita mhirizhonga kana kurova kana kukwadza vanhu vari kudemonstrata. Saka ndiwo gwaro ritakamirira iroro.
Muri kutarisira here kunge muchizosangana negurukota rezvemari kana kuti kungoratidzira chete?
Taatechitoti dai zvaidzira tabva tangoriona nekuti tine petisheni yatinayo. Taatechitarisira kuti tikakwanisa kumuona ipapo tinogona kumuudza zvinyunyuto zvine vashandi vemabhengi kunyanya nyanya yemari yekuti mari yekutambirwa isina chaichabatsira asi mapurize ari kuramba achikwira uyezve achikwira akapegwa neUS dollars achifambidzana nemutengo wemari yekunze. Chinhu ichocho tinoona kuti ichocho chiri kungokonzereswa bedzi nokuda kwake nemapolisi emuministry of finance nemuhurumende. Vatinoshandira isu vari kuti kunyange tikakuwedzerai mari iyoyi yemunoi haina chaichashanda, saka tiri kudzivisa kuti vatinoshandirawo vari kuti pedziranai nehurumende yenyu. Saka vashandi vabva vaenda pakati kuti vanoshandirwa vari kuti hatinawo zvatichagona zvinhu zvaondongwa nehurumende, hurumendewo ichitipiwa imari nevamunoshandira. Saka taida kuti timuone muminista Muturinure titaure nawo kuti zvinhu zvavari kuita zvosiriti nemapolisa vana vanaisai 142 aya vamabvise, patange kugadziriswa nyika kuenda mberi uye vashandi vanzi vatange kupiwa mari yavo yemaUS dollars yakakwana.
Imari iri kudiwa nevashandi vekumabhanga kuti vange vachitambiriswa?
Vashandi vekumabhanga vari kutiwo hazvichabatsiri kuti tirambe tichitaura kuti tiwedzerei mari iyoyi yemunoi, nekuti kana uchiiwedzerwa nhasi mangwana isina chaichatenga. Ukaiwedzerwa nhasi usati waitambira yatodyiwa nemaprice increases. Saka vashandi vekubhengi vari kuti takagara tichitambira mari yedu tichizikana kuti yanga iri minimum yekuma636 kune vanotambira mari shoma asiri US dollars, vamwewo vachitambira ma1000 US dollars. Saka vari kuti pamari yataitambira iyoyo iri yekunze chingotipai neexchange rate iriko, hapana ari kuwedzerwa, kungotidzorera mari yedu yataitambira nechishandisa exchange rate iripo.
Mutungamiriri wesangano revashandi reZimbabwe Bank Workers Union vaPeter Mutasa vari parunhare muHarare neStudio 7. Mutungamiriri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vakazivisa nezuro kuti vanhu vese vane mapurazi akawanda vachatorerwa. Vamunangagwa vakataura mashoko aya nezuro pamusangano wevechidiki vebato ravo weZANUPF Youth Convention kuRimuka Stadium Kadoma. Ata Chigoriwa anoti panyaya iyi.
Mumashoko anzi nevanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika anogona kunge anga akanangana nemhuri yevaive mutungamiri wenyika muchakabvu Robert Mugabe. Vamunangagwa vati mumwe mukuru aishora nyaya yekutora mapuraza akawanda naiye ainge ainawo.
Ndikaona imwe mhuri yokuna kumashore ndiwesi kureiro kana vazotipa final report tichaisa pachena kuti ningi na ningi vane zvakati. Komaimbotaura wani kuti mupurazi roda umwe neumwe purazi rake vanhu havabvumidza akawanda, ko yakazowanda sei? Toona kuti achisarudzairi imwe mamwe makume aya topavo vamwe.
Vakatiwo bato ravo harishaye hope nekuda kwebato reMDC inotungamirwa navanelson Chamisa, iro risingavacherechedze semutungamiri wenyika richivapomera mhosva yekubira sarudzo dzemutungamiri wenyika.
Ndataura ndakaita election last year tikawina election iyoyo, manzwa kuti kune vakaenda kukoti veMDC. The constitutional court is the highest court in this country. Its decision is final. Saka hama dzangu, teererai shoko randava kutaura. ZANUPF inokudza democracy. Pakucherechedza democracy takahwina tinofara. Zvatahwina zvabvira kuchitima cheZANUPF chofamba. Chingofamba, chichingofamba, vanomukura vachimukura.
Vamunangagwa vakazivisa vanhu vanosvika zviuru zvishanu vaive pamusangano uyu kuti mutengo wehupfu wainge wakakwidzwa uchaderedzwa nhasi.
Ndakazonzwa kuti paitwa remove subsidy kumirimiri kufood Rice Dune, Mpunganuka, Le Wolf, Aiwa, Dr. Apano, Aiwa, Wolf, Uno Batava, Gigi, Atira, this is subsidy. Sagadiku, Torera, Kutu, Tango, Wolf, Jokana Pasi.
Vachitaura pamusangano mumwe chete gurukota rezvicherwa vaWinston Chitando vakati migodhi isiri kushandiswa ichatorwa. Gurukota rezviminda vaperenshiri vakatiwo vari kupa vechidiki mahekitare 10 padunhu. Vakaenderera mberi vachiti minda isiri kushandiswa ichadimurwa kana vakaipiwa vakaramba vasingarime. Panyaya yehori mutevedzeri webazi rezvemitambo vachinoda machakaire vakaudza vamunangagwa kuti vanofanirwa kudzinga makurukota anenge aita zvehori kwete kuvadzivirira. Asi mumwe mugari wekukadoma akapinda musangano uyu akati misangano yechidiki yebato rezanu PF hapana chainoburitsa sezvo ichigara ichingoitwa.
Misangano inogara ichiitwa all the time, but hapana chatinoona chinji kana chiri kuchinja pane zvese zvavanenge vataura.
Vanoona nezvekufambiswa kwemabasa muzanu PF Youth League vaGodfrey Senengamu vakati musangano uyu wakarongwa neNational Executive yebato iri. Ndakamira Studio 7 kukadoma, ndini Apa Chiguriwa.
Sezvo tichitema tisina divi ratinorerekera, Blessing Zulu West Studio 7. Abata wa mtauriri we MDC wa Daniel Molokela.
Se MDC Tanzania kuti masotijen wanasura chinye pera wanda. Ninyia ye munda isi. Wanongo taura chetu. But kana kwa usuga patinanche kutuwa ite izo za wa iti. Saka zwa taura na wamnanga kwa andifungu tishaitika. Waka wanda wanu. Murumende gane mafama waka wanda wa singa ashandisi. Saka chinodiwa ii Independent Land Audit Commission kuti vanhu vasiri vetivi rezanu chete vatarise vaongorore nyaya iyi kozi vanhu vakawanda vakatora minda yakawanda ndivanhu vezanu PF.
Asi kaivo vaiti imi veMDC manga musingadi mindai?
Isusu hatidi minda kungochengeta minda. Minda inofanira kubatsira upfumi hwenyika. Saka toda kuti minda ipiwe vanhu vanogona kuishandisa kuti vabatsire kuvaka upfumi hwenyika kuti vanhu vasauraye nenzara. Saka mazuva ano vanhu vakawanda vakatora minda vanhu sina basa rete no minda yacho. Saka ndozi kukonzeresa kuti Zimbabwe itange kutenga ufu kune dzimwe nyika, itange kuita ma World Vision nana Christian Care vachibatsira vanhu nyaya yekudya. Tofanira kuti as a former bread basket yeSADC food security tidzokere kwatakabva tishandise minda yedu yatakapiwa naMwari kuti tiite chii, tirime zvakanaka. Saka ndo position yeMDC kuti minda yacho ngaisingopiwa mapolitician, ngaipiwe vanhu vanogona kuishandisa kubatsira nyika.
Vakataurawo nezuro yevamunangagwa kuti mutengo wehupfu uchaderera, nekuti takambonzwa bazi rinoona nezvemari kana kuti Ministry of Finance richitiro ranga rabvisa mari dzinobhadharwa nehurumende kuti chibage chinotengwa kuGMB chinge chakachipa kana kuti hatingataye masubsidies. Asi vamunangagwa vari kuti izvi vachazvidzorera pazvanga zviri kare. Munoti kudii nemitemo inenge ichiuya zvakadai?
Zvinoratidza kuti hurumende yavamunangagwa haizivi kwari kuenda nekwari kufa, because ministry yakaanonsa izvozvo, ii ministry yake iye yakapointwa naye, ministry wacho akapointwa naiye. Saka vanongofeja feja hurumende yacho kuti havagari pasi kuti vaongorore nyaya, vatarise futi kuti zvinhu zvakamira sei kuvanhuko. Tingati vakatorasika kudhara kuti havazivi kuti vanhu vari kutambura sei on the ground. Saka tinozvishoropodza zvikuru zvaitika izvozvo. In the first place they were not supposed kuti vabvise masubsidy yavo, because vanhu vari kutambura ka. Ikonomi yakatofa kudhara, vanhu havana mabasa, saka mari vanoiwana kupi yekutenga hufu ichidhura kudai.
Mutauriri weMDC vaDaniel Molokela vange vari parunhare muHarare neStudio 7. Tochimbotarisa zviri mumapepa nhau anhasi. Pepa naure kroniko rine nyaya ikuti kufere fetu wakwe nyaya iri kupomerwa vaembo wa guriko jarase kutagura kwezinu wa jora mgumbo wa chinzi awana kufamisa mari inoshika mamiro ni makumi matatu ni manomwe shakanaka pasaka pachidano chepam soro soro imba inonzi yakava kwa nemari iyi ikapiwa atuanzi ya wagumbo amae Mavis Gumbo inonzi iri kutorwa nesangana ore Zimbabwe Anti-Corruption Commission kana kuti ZAC izvi zvaziviswa nemutauriri weZAC va John Makamure. Bepa nhaure Herald rine nyaya yemazita evatambi venhabvu vakatamba zvinonwisa mvura mugore rino kana kuti 2019 Soccer Stars of the Year finalists. Nguva dzese pachirongwa chino tinopa vatereri veStudio 7 mukana wekuti vataure vega zviri mupfungwa dzavo.
Makadiko vana vokumusha hanzi nokutendai chaizvo kubva patangavo kuzvarwa mhenyero yenyu kusvika pazvara nhasi yakatarisira zvekusitari mwegore ndichitendera mafambisiro muri kuita basa. Ndinoti rambai makadaro, mungoramba muchindibata kuti ndipindewo muzvirongwa zvinenge zvichitaurwa hamashoko okutaura ndinawo chaizvo.
MasorasevashamaraveStudio 7 I think zita ndi timu ya game changer ndi Johannesburg. Ndoda kukomenda wakana kufunza pamusoro penyaya yemadoctors yemuZimbabwe iri kunzizwa ni madoctors vanoda kutora madoctors from Cuba. Kuna kuti madoctors acho achibhadharwa maRTGS here kana kuti achibhadharwa maUS, because anoza ndiwo madoctors angaripo angasingadi maUS angachichiwanda maRTGS asi chindira neinterbank rate yemusi woyo. Saka vakuda kutorwa upo kuCuba panenge achibhadharwa nei chaizvo chaizvo, vabhadharwa neUS here kana kutorwa kubhadharwa nebond kana vachibhadharwa neRTGS. Kuna kuti hurumende yedu haina zvito nevanhu, haina chinangwa nekuti vanhu vararame zvakanaka munyika medu. Chavatarisa kungopa vana vemuZimbabwe ivavo maRTGS avanga vachida zvisingarinini kuvaremera. Saka mari vanayo asi vari kuti havana, ivo zvikwanisa kuzobhadhara mwana neforex vari kuzviitira izvozvo.
Chokwadi chiri kutaurwa chimapurisa ari kubata vanhu siriyasi. Mapurisa ari kubata zvisingaiti, ari kubata zvisingaiti, but basa racho revari kuita banji ngezviya zvekungosaitirwa zviya zviya kungoti pabasa panapa pakangowanda maforeners vongouya saizvozvo. Ndo mamirire zvakaita kunoko. Tiri kutomhanya hama dzedu dzakasungwa, hazvisi kumbofadza bazviri kuitika zvacho. Faindi yacho yekuti ufaindire munhu wacho asungwa yakawandisa kuti hazvisi kumbomira zvakanaka.
Makadiko paStudio 7 ndetwa wangu vamurombo ndi muno muPretoria. Ndinoshamisika zvikuru pane nyaya ndoda kungotaurawo hangu yandiitibate zvishoma, inyaya yematanha kuda kutorwa nevanoita nezvemari ava Ministry of Finance, okuti vanotaurayo vachiti kana munhu akasakwanisa kuti adeclare kuti foreign currency yake aiona kupi, vanotora zvinhu zvemunhu zvaanenge atenga nemari yake voti zvoenda kustate. Zvinoshamisa zvikuru kuti ivo pachavavo vasi kukwanisa, mabhengi haasi kukwanisa kupa vanhu foreign currency yakakwana, nokuti zvizhinji zvinodiwa kuti bhizinesi riende mberi hazviwanikwi munyika. Mabhengi kana asingakwanisi kupa vanhu mari, vanhu havana kumbobvira varamba kuti hatidi kundotora mari kumabhengi, nokuti mabhengi mari inenge yaitawo ichitova neofficial rate. Vanhu havana kumbobvira varamba kutevedzera mutemo wenyika. Chakatadza kuita apa inhamo yakauya mukati menyika ichibva kunyika dzikonzerwa nenyika yacho. Nokuti kana zvii zvokuti ivo vanoti ivo declare mari yako kuti waiona kupi, kana usina kuiwana kubva kumabhengi oti zvinototora, ivo vasingakwanisi kusupplya mari dzacho dzokunze, Pane iwana kupi mari yokunze iwo vasikwanisa kana kutenga zvauka na magetsi chaiwo chaiwo. Pane iwana kupi mari yokunze. Masubsidies avaiita kuti chikapfinge chakachipa chasakwanisa kuti kuprojisa munyika. Chavakauraya agriculture yacho. Vari kutadza kuita zvinhu zvidzike mutengo vakabvisa masubsidies kuti nei yakuti sii, nei yakuti havakwanisi kudi, havakwanisi kuwana mari yacho. Saka vari kunyanya kuteerei vanhu vanhu ava. Vari kutonga here, vari kutonga miri here kana kuti vari kurwadzisa vanhu. If they can't provide foreign currency through the official channel, saka vanhu vanoiwana kupi? Ndosaka muchiona na power source vakuti vakuvhara zvitoro zvavo, vanhu vangani vachasiwa nebasa ipapo. Hazvina kunaka, vanhu ngavadzidze kuti konewa zvinhu vazvikonewa. Handiti ngaisiye matambo zvamupf kana yazvikonewa, ngaiti aiwa zvakona, toona kuti zvimwe zvinoteerwa muombo samawo.
Wakuru wakuru weStudio 7 makadini zvenyu wana mukoma Hwande. Ani ndinofara. Ndiri muno South Africa. Ndiri kuda kucontribute pamusoro pezviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Ndarota hope dzimwe dzandasangana nadzo nhasi ndichirota vamugabe navatsvangirai vane meeting. Vachiti chizviri kuitika pasi apa vafana vatadzaka kutonga nyika. Saka todini.
Ndidangosimbisa vana vese veZimbabwe kuti norambai makashinga. Kushata kwezvinhu kudai so zvakutonaka. Asi ngatirambe tichinamata Mwari nekuti Mwari vanotida. Mwari vanotida. Usafunga kuti kutiza musha wako munhu uchiuya kuone kuzogara muno munyika yeSouth Africa kudaba. Asi kuti tinongoramba tichingozvisa pamberi paMwari. MaZimbabweans Mwari vanesu vanotida zvokutida zviya. Saka ndirongoti ngatisimbisane. Pakushinga nekunamata Mwari vachaita kuda kwavo. Ndini Pastor Madikoni ndiri Potchefstroom ndatenda zvangu.
Ndinoda kubvunza hurumende yaMnangagwa kuti kana isingabhadhare madokta vanoda kuzotongani vanhu vese vaparara kufa. Studio 7 buritsai nyaya iyi vana tanonoka Hwande. Please nana jonga kandimbiri kundiroda kuziva kuti hurumende yaMnangagwa kana isingabhadhari madokta iyo vachinorapiwa kuChina, mumwe womunhuwo zvake anokwanisa kusvika kuChina here? Mumwe womunhuwo zvake anokwanisa kuuya kuSouth Africa here? Ko madokta vako adzingirei kune avo vasingakwanisi kuafoda kuya kuSouth Africa? Madokta hamusiri kupa mari, maticha hamusiri kupa mari, maticha haasi kuticha. Hapana ticha angatiche iye asingabhadharwa. Munhu wese anoda mari. Transport yadhura, mamedical adhura, zvese zvinhu zvadhura. Inflation every day.
Ayo mashoko yavamwe vatereri veStudio 7 vari kwakasiyana siyana. Ipfungwa dzavo dzisina chokuita neStudio 7. Titumire mazvenyu paWhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Nyaya yemusha iri kupomerwa mutungamiriri wenyika yeAmerica vaDonald Trump yekuti vakashandisa masimba avo zvisiri pamutemo apo vanonzi vaida kuti Ukraine itange yaferefeta vaimbo yemutevedzeri wemutungamiriri wenyika vaJoe Biden avo vari kutarisirwa kukwidzana navo musarudzo isati yapiwa rubatsiro rwemari inonzi yapa kuti muAmerica muite kupesana kwakanyanya mukuvhota mudare reCongress kuti vaTrump voferefetwa here kana kuti kwete. Vebato rinopikisa remaDemocrats vakawanda vakati ngavaferefetwe, asi hakuna kana webato ravaTrump remaRepublicans akatsigira kuti vaongororwe. Hurumende yemuIran iri kupomerwa mhosva yekuvhara kushandiswa kweumhizha mukufambiswa kwemashoko kana kuti internet senzira yokudzivirira kuti vanhu vasaratidzire kuvharwa kweinternet kwave nemazuva matanhatu kuchiitwa. Asi iko zvino sangano rinoongorora mashandiro eintaneti reNetBlocks rekuBritain rinoti kuvharwa kweinternet kuri kuita zviri nani kune mamwe matunhu emunyika iyi. Thank you. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Nasi vanhu muAmerica vari pazororo rekutenda kana kuti Thanksgiving apo vakawanda vanenge vachitandara nekudya nehama neshamwari. Thanksgiving yakatanga kupembererwa nevamwe muna 1621 asi ikazova zororo muna 1683 apo mutungamiriri wenyika yeAmerica vaAbraham Lincoln vakatara zuva iri sezororo remunhu wose rinoitwa muna mbudzi. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu West Studio 7 abata Reverend Dr. Isaac Mwase vekereke yeUniversity Baptist Church kuBaltimore muMaryland muno muAmerica.
Izwa rinokosha zvikuru nekuti rinopa mukana kumhuri kuti dzive dzinombomira kubva pachinhandemutande chekushanda vombomira kuti zvii zvatinofanira kutenda kutenda Musiki maropafadzo ari muupenyu hwedu.
Imi muri mukuru wekereke munenge muchiitawo sei pazuva reThanksgiving?
Pazuva reThanksgiving izuva ratisingaende kubasa. Nhasi tichawanawo mukana wekuti timbomira nehama neshamwari kuti tive tinotenda Musiki nemaropafadzo avo.
Tingati zvii zvinenge zvichipa kutendwa nevanhu apa?
Vanhu vanenge vachimira kuti vatende utano hwavanavo, mabasa avanavo, hukama hwavanavo mumhuri neikoko kwavanogara. Inguva yekumbomira munhu uchiverenga maropafadzo ari muupenyu hwako.
Totarisawo kuzvizvarwa zveZimbabwe zviri muno muAmerica, tinoona kuti kumusha uku hakuna zororo rakadai. Semaonero enyu muchitaurawo nevamwe, munoona kuti vanhu vapindawo here zvakadzika-dzika mune iro zororo reThanksgiving iri? Vanhu vari kunyatsozvinzwisisawo?
Veruzhinji vaakunzwisisa kuti kurarama munhu une chimiro chekutenda kurarama kwakanaka. Kutenda kunofanira kuvepo muupenyu hwedu nguva dzose. Asi kana munhu ukawana mukana wekuve nezuva rekuti zuva iri taakumbomira kuti semhuri tive tinocherechedza zvose zvemuupenyu hwedu zvinove maropafadzo, chinhu chakanaka kuita.
Tichitarisawo idzo mhuri dzamuri kutaura kuti vanhu vanouya pamwe chete vachitenda upenyu, vachitenda Musiki, asi zvinovabatsirawo sei semhuri?
Zvino inguva yekudzidza zvikurusa mhuri dzine vana kuti zvinhu kana zvakanaka muupenyu hwemhuri, zvakanaka nokuda kwenyasha, zvakanaka nokuda kwekuti Musika anopa vanhu simba rekushanda vagokwanisa kuwana zvavanowana. Kana mhuri yakatarisana nekumanikidzirwa, yakatarisana nenguva dzakaoma, nguva dzakaoma idzodzo dzinoita kuti munhu umborangarira mazuva apo zvinhu zvanga zvakanaka, zvokupawo mukana wekuti unamati nekushanda kuti zvinhu zvishanduke kuti ugowana chaungatende Musiki pamusoro pacho.
Mufundisi Isaac Mwase vekereke yeUniversity Baptist Church kuBaltimore Maryland muno muAmerica.
Dim black,
Rekati mbotarisa zvanga zviri munhau. Mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanoti vane mapurazi akawanda vachatorerwa. Asi mutauriri webato rinopikisa reMDC vaDaniel Molokela vanoti muromo hauzarirwe nerwizi. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti mosara zvakanaka.